hanyaya iripo ndeyekuti vanhu ndovari kuda izvozvo, vanhu ndovari kunakirwa nekugona kuita President T.D. Murangagwa. Voona kuti haa 2028 pachiri pedo, hurume ngaapfuure mberi, president ngaapfuure mberi 2030 and beyond. Saka vanhu, the voice of the people is the voice of God. Vanhu vari kuti shof hongu mungava nemuono uyu wekuti munoti zvakwana kwamuri, asi isu sevanhu tinoti kudu pfuure mberi. Saka ini ndinoti zvinenge zvataugwa nevanhu zvinenge zvabva muvanhu zvananakisa chaizvo.
Vamasiyiwa munotiwo kudii?
Dambudziko riripo nderekuti mapurogiramu aitwa navamunangabva sofa akatangwa navamugabe, ende ndakatarisa pariyamendi, ndakatarisa marodzi acho asati atopera, changopera epariyamendi, havana chinhu chandingati chavanyanyoita chekuti vangadzinza vaende ku2030. Uye zvinobhenefitei nyika kuti tichikore mutemo wakagadzwa wokuti matemu maviri, kuna South Africa vakungoita matemu maviri, kuna Zambia matemu maviri. And the same person vanhu vari kupusha agenda ye2030 zviri kubuda pachena kuti vazhinji vacho vanhu vari kupomerwa kuti vanhu vari kuita zveutsotsi-tsotsi varida kupusha mapersonal interest avo ekuti vamunangagwa vasabve pachigaro kuti vapote vachimora upfumi hwenyika vachishandisa zita ravamunangagwa. Saka ndiri kuona kuti panyaya ye2030 pane problem, ende zvekuti vanhu ndo vari kuda 2030 ndezvekunyika. Mabusiness tycoon vari kupiwa matenda ndo vanhu vakaenda nerweseri kumachairman emaprovhinzi kwakuenda kunovapa mari nerweseri, vapiwa mari kudaro vaakuimba rwiyo rwekuti 2030. Vana pasi pese apa pamadistrict, pamadcc, even maprovincial executives, some of the members maprovincial executives aasi kuda zve2030 vakutomanikidzwa. Ende makatarisa vanhu vari kuimba rwiyo rwe2030 vazhinji vacho vakasviba, vamwe vacho vakutotsomwa nenyaya dzakati dzokubhinyabhurira vanhu mari. Saka vanhu vari kuda kungoprotekta kuti varambe vachiba vachishandisa zita rapresident, nekuti president pachavo vakabuda pachena vakati havasi kuda. Saka ava vari kupihwana nesimba.
Saka nyaya
ye2030 iyoyo.
Regai titi DJ Vasomera vapindurewo ipapapo.
Ndati mwana mangu hadisati ndamboona mashura akadai okuti kudai vamugabe ndo vakatanga. Chandiri kutaura pachichenju ichi kutoitika, marodzi ari kuvakwa napresident T.D. Murangagwa. Mbudzi interchange yamusati mamboona iri kuvakwa napresident T.D. Murangagwa. Tikataura nyaya yeborda risati ramboonekwa ari kubed bridge, muchiningenene webhodha ndipresident T.D. Murangagwa vari kuvaka. Mukaenda kureserva each and every village iri kuti pachibhorani inonzi village business unit, village yoga yoga iri kupa chibhorani negarden. Ndokupa makanguva muchara kuti vanhu vachakoromoka vachibva mutauni vachiita kureserva kunotsvaga muriwo, kunotsvaga zvokuti vapfuure mberi vachitenga. Saka ini kuti ndiwari munhu unoti zvinhu zvakatsangwa navamugabe, ndinoona kuti paita anifei. Izvoti fei vanhu ndo vari kuda vamunangagwa. Saka pavarinda vanhu vari kunakirwa namunangagwa kwazvo kutsamba, nokuti havachambozviona izvi zvokuti kune machanga nakatengwa akadai.
Asi kaDJ Masomera, mukataura bhodha ramataura iri rakavakwa richibatsirwa nehurumende yeBritain zvimwe chetezvo neparamende yakavakwawo nehurumende yeChina.
Tiri kutaura mapolisi ari kutendera kuti vamwe maplayers apinde zvichitowana president aripo.
Todzoka kwamuri wamasiwa.
Zvinobuda pachena kuti vamunangagwa kubva vapinda vakanga vauya nepurani yakanaka, but vakabva vatwitwa nematsotsi ari kuda kuramba achishandisa zita ravo. Chinotarisirwa kuti vanhu vati ikonomi yanaka, vanhu vari kudyarifa, mari inofanira kuita pawa, nekuti izvozvi takaramba kuti vamunangagwa vabve. Saka hapana chatakaita, saka hapana difference between first republic ne second republic. Kana ine amaexamples member nezvikomeredzi zvekanabuditaura kala ndaamaexamples member vamunangagwa ndinovada, but chokwadi chokwadi chaicho chaicho ngavangoenda pamatemu avo maviri, voenda kune zvimwe zviri kuuya zviri better than ivo, upfumi hwenyika hufanira kuende mberi.